Zekwata zvinoti chicken in Dynamos neFC Platinum zviri kudzoka kubva dzororo repakati pemwaka zvichisangana nemitambo mikukutu muhondo yazvo yekurwira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Chicken in ndiyo iri pamusoro petafura nemapoints makumi matatu nemashanu, point imwe chete pamusoro peFC Platinum neDynamos idzo dzakaenzana pamapoints makumi matatu nemana. Zvikwata izvi zviri kusangana nezvikwata zviri pasi petafura izvo zviri kurwira upenyu hwazvo makundano aya, asi zvine rombo rakanaka rekuti zviri pamusha mumitambo iyi. Pazvikwata zviri kutungamira izvi, Chicken In neDynamos dziri kupinda munhandare mangwana, FC Platinum izotamba nesvondo apo iri kushanya kusakubva stadium kwamutare kunosangana neTenax. Asi maziso nenzere zviri pamutambo weChicken In iyo ine Cranbourne Bullets kusakubva stadium zuva rimwe chetero Dynamos iri kusangana neYadha muNational Sports Stadium. Murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya ari kukumbira rutsigiro kuvateveri vechikwata chake kuti vavabatsire kuwedzera mamwe mapoinzi pane ayo avanawo pari zvino.
Basa ratotanga kuti tishande zvakasimba tiwane zvemapoinzi anopfuura 34, tikakwanisa kupusha tikasvika pamaybe tikawana mamwe 30 kana 40 points tinotiita zvakanaka tinosvika pachipenyu.
Manika Diamonds iyo iri pachinhano chechina ine mutambo wakaomawo zvekare apo iri kuenda kuAscott Stadium kunotamba neWawa. Wawa iyo iri kurwirawo upenyu hwayo muPSL hairoveke zvekutamba kana ichitambira pamusha. Murairidzi wavo Luke Petros anoti chinangwa chavo kukanda zvibodzwa nekutora mapoints achavabatsira kubva pachinzvimbo pavari pari zvino.
Tichaitawo zvakanaka kuti tiwanikwe tichiwana mabodzi zvibodzo uye tichiwana mapoinzi ekuti tisimudzirike patiri palog. Naizvozvo ndinongoti kuvatsigiri vedu yai makawanda mutisapoti, tiri tega tingazvikwanisa.
Wawa ndiyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata gumi nezvitere iri nemapoinzi gumi nemaviri chete kubva mumitambo gumi neminomwe. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Blue City vs Ngezi Platinum Stars Barberfield Stadium, nesvondo Capes United vs ZPC Kariba National Sports Stadium, Highlanders vs Black Rhinos Barberfield Stadium, Triangle vs Blue Chiefs Gibo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.